Mukuru wesangano ravana shipanga mazano, Labor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, va Godfrey Kanyenze, vaudza Studio 7 kuti zvirikutaurwa navanyuve hazvina musoro, kana pakatariswa nyaya yekuti mvura haina kunaya zvakanaka mwaka uno, pamwe nekutambura kurikuita veruzhinji munyika.
Matauriro avo ari kunyanyoratidza kuti zvinhu zvakanaka, asi hazvisi kuratidza upfumi hwenyika maringe nematambudziko atinawo ekuti gore rino tanga tisina kunaya kwemvura kwakanyatsoti twasa twasa, uye zvakare pakapinda kuchirwere ichi chatekashira pasi rose cheCovid-19 chaita kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo. Vanoongorora vanoti gore rino 7 milioni maZimbabweni vachada chikafu, vachada kubatsirwa nezvokudya. World Bank vakatarisa ivo vakaona kuti vanhu vari kutambudzika zvachose, vari kutadza kuwana zvokudya, vasumuka kubva pa29% muna 2018 vakaenda pa34% muna 2019. Saka naizvozvo tikatarisa nyaya idzi dzekuti vanhu vari kutambura vatokuwandisa, vanhu vari kushayiwa mabasa kana kuti varicharasikirwa nemabasa avo nokuda kwecovid-19 watowandisisa, chirwere ichi chichada kuti hurumende iise mari yakawanda chose kuti tirwise dambudziko riri ratisatamboona kwenguva yakareba chose. Saka maonero angu ndokuti vamuturi ncube vaderedza chaizvo uremu hwekutambura kuri muZimbabwe.
Vashitora urongo hwekushandiswa kwemari pakati pegore, vanxuve vakati vashandi vanotambira mari isingadarike zviuru zvishanu zvemadhora vachange vasisabatirwe mari yemutero. Asi mutungamiri wesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Mutasa, vati kugadzirisa dambudziko rokushaya simba kwemari, hurumende inofanira kubhadhara vashandi nemari yekunze, ichitorawo mitero yayo nemari dzekunze.
Dai hurumende yanga yapa mutemo wekuti vashandi vatange kubhadharwa nemari dzekunze vese, yaiwanawo mitero yayo nemari yekunze, zvoita kuti zvinhu zviende mberi zvakanaka. Takambozviita zvinhu izvi, hazvisi zvitsva pagovernment of national unity. Takange tichitambira munhu wese mari yekunze zvinhu zvikadzikama. Mari yekunze yega ndiyo inoita kuti kukwira kwemitengo kuderedzwe, uye kushayiwa simba kwemari iri muno kunova kwakonzera dambudziko muupfumi hwenyika nekurarama kwavanhu kuparadzwe. Izvi zvega ndo zvinoita kuti zviitike.
Kunyange hazvo vashandi vachida kubhadharwa nemari yekunze, vanxuve vanogara vakataura kuti homwe yehurumende haina mari yekunze yekuti vakwanise kubhadhara vashandi nemari yekunze. Vanxuve vakati mukushandisa kwavakaita mari vakasara nemari inoita mamiriyoni mazana masere emadhora, asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya avo vaimboshanda nebazi rezvemari vati mashoko avanxuve haatambirike. Pakatariswa uwandu hwemari inofanira kunge yakashandiswa mukurwisana nechirwere cheCovid-19.
Hanisi kuziva kuti ivo vanoti ikonomi yeZimbabwe icontracte ne5% shuwa here, iyo hyperinflation ye900% yakarova nyika. Handinzwisisi kuti izvozvo zvinenge zvichisapotwa nematheories kana nemaprograms akaita se kana maeconometric programs avava vakaita kuchikoro kuuniversity uku, handiona achiburisa zvinhu zvakafanana neizvozvo. Tochienda zvakare nyaya yekuti ivo vanotaura kuti nyika yakaita masavings, nyika haina kuspenda mari yakawanda. Honestly, all countries in the world at this stage are spending a lot of money on COVID related issues. Spending yakakwira magovernment departments akawanda across the world, zvokutoti muZimbabwe ndo matikunzwa kunzi muri kuitwa masavings. Kana paine imwe nyika zvayo yakaita masavings, handingazi panogona kunge paine nyika dziri kuexperienza masavings at this stage, but nyika dzese dziri they are in overdrive vachitraya kutsvaga mari yekuspenda kuti vakwanise kuita meet macovid related spending lines. Saka iroro ino idambudziko zvakare ratinoona totanga kuisa maquestion marks mukati memadetails ebudget review.
Munyori musangano rinomirira vana chiremba vadiki reZimbabwe Hospital Doctors Association vaImmanuel Masosota vaudza Studio 7 kuti zvinovarwadza kuti vanxuve vanotambanudza muromo wavo vachitaura kuti vane mari yakawanda yavakasara nayo muhomwe yavo, asi vana chiremba nanamukoti vasina zvikwanisiro zvakakwana kuti vakwanise kuita basa ravo zvakanaka. Mashoko ava Masosota atsinhirwa nevaimbo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa Dr. Henry Madzorera.
Vana mutuli ncube vada kushandisa propaganda kumaneja nyika. Hazvishandi. Propaganda yembofi yakarana nyika. Ungati nyepere kuti mune $800 million yakasara imo muzvipatara musina mishonga. vanachiremba namanesi vari pastrike. Zvipatara zvisiri kushanda panguva ino yecoronavirus. Tiri papiki yacho yezvino manumbers achiri kukwira. Hamuna kumbotenga, hamuna zvikwanisiro zvokuti timanage coronavirus. Matest kits anodiwa hamuna murungomiri namadonation. Zvese zvese, moti kwanzi tine $800 million yakasara. Tingati munogona kutonga kana muchiita saizvozvo. Ipropaganda. Nyika yakabroka. Mari iri kubiwa iri kudyiwa nevari kutonga. Ngavasiyane nazvo izvozvo tigadzirise nyika yedu.
Vachitura gwaro remashandisirwo akaitwa mari nenyika kusvika pakati pegore nemusi wechina muparamende, vanwiwe vakati mari yakashandiswa zvakanaka zvekuti hapana chikonzero chekuti pave nekuwedzerwa kwemari mubhajeti renyika kana kuti supplementary budget, vachiti upfumi hwenyika huchaderera gore rino nezvikamu zvina nechidimu kubva muzana nekuda kwechirwere checovid-19, asi vakati upfumi uhu huchazosimuka nezvikamu zvinomwe kubva muzana gore rinouya. Mushandi mukuru anoona nezveupfumi mubato rezanupi vatafadzwa muguti vati havakwanise kutaura pamusoro pezvakatorwa navanwewe mubudget review statement, vachiti vari kuda kutanga vagara pasi sebato kuti vaongorere mashoko avanwewe. Vanwewe vakati upfumi hwenyika munyaya dzekurima nekucherwa kwezvicherwa huchaderera zvishomanana gore rinouya kuburikidza nekunonoka kunaya kwemvura pamwe nekushayikwa kwemagetsi munyika. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanwewe vanogona havo kunge vakada kufadza nyika nekuratidza kuti mari haisi kungoshandi kwa zvisina musoro. Dambudziko riripo ndere kuti vanwiwe havangazozvirovi dundundu, vachiti vakachengetedza mari panguva iyo Zimbabwe isina zvikwanisiro munyaya dzekurwisana necovid-19. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti vanwiwe vanogona havo kunge vakada kufadza nyika nekuratidza kuti mari haisi kungoshandiswa zvisina musoro. Dambudziko riripo ndere kuti vanwiwe havangazozvirovi dundundu, vachiti vakachengetedza mari panguva iyo Zimbabwe isina zvikwanisiro munyaya dzekurwisana necovid-19. Vana mukoti navana chiremba vachiti vari kutadza kuita basa ravo nemazvo nepamusana pekushaya mari. Nyanzvi idzi dzinoti kuita kwakadai kunoratidza kusarongeka kwehurumende inozviti mudura muzere nechikafu, asi vanhu vachisina chekudya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi ravanwiwe panyaya iyi sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.